Bato rinopikisa Resilience Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vakanda bhambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuChinoyi nhasi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTCCC vaAmos Chibaya vati mabasa eZANU-PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutevedzeri webato iri amai Lynette Karenyi Kore.
Chinhu chasara neZANU-PF kuchitizira vakazama kurova zvikachaya basa vakabatira dzimba zvikachaya basa asi chasara kwavari kukuchishidzirai tiregangi kuudzei dzizarinanyanga kana zvikanzi paivogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo vaeiregezatuo ndokutipenikitire zvirinani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
Vanhu yavamerwa kusvika pakupinda kumachechi ndeuropa iyi nyaya tinoita uyu tinoda kurevekedza vafundisi vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kuna madhimba kuti vane madhimoni ekuita violence varege kuita violence vatiwokaya kuna vafundisi vari kusiya vanhu vachipinda kumachechi vachikolonaiza machechi kusiya chimwari voita idol worshiping. This is the first time in history kunzwa chechi inopindwa ichiti ichiimba. Hanzi zvachamisa ndo zvandisingari mumba mangu imo muri muchechi.
Vachamisa vasvika bhambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement kwatiri uku taatitsva we are new team and hakuna munhu anouya nechigaro chigaro chekuendisi hachipinde mutriple c chigaro zvikatozobva kuvanhu vakatatarudza. Tinoona vamwe zvigaro burigedi nezuro nhava takati munhu anosarudzwa because takati citizen first citizen represent. It's an ideological disposition. It's a philosophical makeup. Inyaya yepromise yatiri kuvaka Zimbabwe tiri kuti tadzokera kuti citizen ndiye number one pazvinhu zvose kana tiri kunyora budget yenyika kana yekanzuro citizen first kana tiri kunyora mutemo wenyika lawmaking citizen first.
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo.
Iye ndaiudza mukoma wangu muzimbabwe kuti hatingaiti zvibhakira zvinoba zvitarwa ngakurova woti handina kurova tarwa ngakurova ti handina kurwa paka taakuda iwonenge wakazvimba muromo taakuda mukoma kuti nyaya yedu ipape zvakanaka yakuda United Nations because we are a member of the United Nations. Muna 1980 takaiva ne that arrangement. We want that arrangement. Pane maprocedures tiri mubishi izvo tiri kutaura navo kuUnited Nations tiri kutaura nesadhari tiri kutaura neau tatova kutiteverera ko tikongoona kodi kuti rikubva kuratamisa vano mhada kudayira nokubara zvanu pari kuuya uchapa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tinonge achiitisa kuti ngava iri constitution yenyika nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo isu hatina hondo yatinobuda mari.
Musangano weTCCC wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabai elections.